mining sector yemuZimbabwe inzimbo modern day slavery. Vanhu vari kushandiswa senhapwa. Nekuti chiri kuitika kumining ndechekuti panoitwa madeals kana kuti panopiwa malicense ekumina, panonegotiatwa ipapo. Ndopari kuitwa ipapo. Whereby vatungamiri vedu vehurumende vari kunegotiata nemaforeign mining syndicates, vanoreceiva mabribes. Vareceiva mabribe iwavo. Say, you are free to do whatever you want. I will protect you. Saka muchiona kuti vashandi vakada kuti varatidzire kumamine, vanounzirwa mapurisa, vanounzirwa maCIO, vanoitirwa sei. Inyaya yekuti mining sector eZimbabwe, it's benefiting my individuals, not the country.
Ivo vemamining ava, kana vari kutengesa zvicherwa izvi kunze kwenyika uko nemari dzekunze maUS dollars, chinozoita kuti vatadze kutambirisa vashandi nemaUS dollars chii?
Hurumende inoziva kuti hakuna maminerals anotengeswa nebond kana neRTGS. Maminerals ese anotengeswa neUS dollar. And as a result, they protect the mining companies. Inini, the organization I work with, we are trying to mobilize our shandi nema communities to resist super exploitation. And what happens? Pese pavanonzwa kuti community yakati iruda kuita rise kana kuti iruda kuita demonstrate, ma community organizers vanodaidzwa ne the CIO ne the provincial joint operations command. Vanopiwa ma threats kuti we are going to kill you kana makangozviita izvozvo. Saka that's why mining in Zimbabwe is a waste of time, it's a waste of life, it's a waste of resources, because it's benefiting a few individuals